Greetings in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ndinotenda Mwari, vandipa mukana wekudzoka zvakare ne part 2 of our series, Yema Marriages. Today, our main scripture, ichabva from John chapter 1, kubva paverse 64. Actually, ndichatanga kuverenga kubva paverse 57, ndobva ndazogumira paverse 66. Papart 1 yemarriage series yedu, takamboibata shoma, asi nhasi tichakontinua zvakare nayo John chapter 1. Amen. Musoro wenyaya unoti, the birth of John the Baptist. Verse 57. When it was time for Elizabeth to have a baby, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy, and they shared her joy. On the eighth day, they came to circumcise the child, and they were going to name him after his father Zechariah. But his mother spoke up and said, "No, he is to be called John." Ndichabva ndapadzokorodza ipapo kuitira kuti mupabate. Kwanzi izvoni, nguva yakanga yakwana zvino yekuti Elizabeth achisununguka mwana uya. Papart 1 yemarriage series, takanga tadzidza kuti murume wake Zechariah ndiye akaienda kuna Mwari achinonamatira kuti Mwari varopafadze chibereko chemudzimai wake. Mwari vakanzwa munamato wake vakamupindura. Patakukontinua zvino papart 2 yava nguva yekuti mwana uya achizvarwa. Saka mwana azvarwa, hanzi maneighbors nemarelatives vakauya musi wechi8 vakuchida kunema mwana according to the Jewish tradition. Asi verse 60 yabva yataura kuti mushure mekunge maneighbors nemarelatives ati mwana uyu achange achinzi Zechariah, amai vemwana Elizabeth spoke up and said, "No, his name is to be called John." Ndichakontinua nayo ndobva ndasodzoka ndichitaura in great detail. Hanzi they said to her, "There is no one among your relatives who has that name." Then they made signs to his father to find out what he would like to name the child. He asked for a writing tablet, and to everyone's astonishment he wrote, "His name is John." Immediately his mouth was opened and his tongue set free, and he began to speak, praising God. All the neighbors were filled with awe, and throughout the hill country of Judea, people were talking about all these things. Everyone who heard this wondered about it, asking, "What then is this child going to be? For the Lord's hand was watching him." Amen and amen. Hanzi mwana azvarwa, vanhu vakati mwana achanzi Zechariah according to their tradition. Asi emai vemwana vakaita zvishamiso. Vakaramba zita rakanga riri kutaurwa nehama. Vakaramba zita rakanga riri kutaurwa nevavakidzani. Vakati kwete, mwana anonzi John. Amai vaiziva kuti Mwari vakange vataura kune murume wavo, and she was going by what the Lord has spoken. Munoziva mukurarama kweduka, there are so many things that we do nekuti ndizvo zvinoitwa mumuri matakarorwa. There are so many things that we do because in this shatinoita sema Zimbabweans. There are so many things that we do nekuti tinoti ko ma neighbors anozoti, ko hama dzinozoti. Asi today I am so encouraged na Elizabeth akakwanisa kuita stand up against the norm. Akatinometa kuti vanhu vachati, nometa kuti hama dzichati pamusoro pangu, mwana uyu anonzi John. Ndobva ndanzwa kufara ndichiona baba vari kumirawo nemudzimai wavo when the neighbors and the relatives are standing against her. Amai vataura kuti mwana anonzi John, hapana akazviaccepta. I would like to believe kuti pavaka trenda kune murume wavo, kune murume wake, vaka trenda vachito complaina. Kuti mazvinzwa here zviri kutaurwa nemukadzi waZekaria. Inzwai mashura ari kutaurwaya. It was something new. It was something that was not common. It was something that they probably did not expect. Asi baba havana kuita give in to the complaints. Havana kuita give in to my requests. Angauya nevanhu ava. Or even kungoita go with the flow. Vakamira nemukadzi wavo. Vakati mwana anonzi John. And through that act of obedience, shoko ramwari ratiratidzira kuti ipapo rurimi rwababa vaJohn was loosened. His speech was restored, vakatanga kutaura. And through that act, vanhu vanga varipo vakashamisika zvisingaiti. Hanzi yakava nyaya yakanga yakutaurwa muJudhea mese. People started learning about those things. Ende vanhu vakapupura vakati taona ruoko rwaMwari. My prayer today is that in our generation we will have women like Elizabeth. We will not go by what Amwene demands. We will not go by what the society demands. We will not go by zvavakadzidziswa nana mai vavo. We will not go by what the neighbors and the relatives are expecting. But they will go with what the Lord says. In moments when the Lord says something, vamwe vese vachitaura zviri different, they will not give in. But they will speak up, they will rise up, they will stand against my traditions, against my customs, kuita kuti kuda kwaMwari kuitiwe mukati mekurarama kwavo. Ndiri kunamatira varume vanomira nemadzimai avo as a family iri united. Vasingati kana vazosvika pamberi pevanhu vochichinjana, mumwe ochichinja pfungwa, ochisiya mumwe wake aega. Asi ndiri kunamatira vakadzi nevarume vanofamba in one accord. Tadzidza kubva kune bhuku raLuke kuti ipapo tinoona simba raMwari. Tinoona simba raMwari richifamba mumamarriages. Tinoona mablessings achidururwa. In that moment when they walked together in unity and in obedience, a blessing was relieved and deliverance came into this family. And through this act, many families vakaona ruoko rwaMwari. I pray that our marriages will minister. Kunema neighbors edu, our marriages will minister to our relatives. Hatipo pakutedzera zvese zvavanotaura kana zvisina kururama. Zvakanaka tinotora, zvisina kunaka tinosiya. And through our act of obedience kuna Mwari, we will minister to them. We will help them to be more like Christ. And we will win souls to the kingdom. Ndinotenda Mwari. Uye ndinovimba kuti neiwawa mashoko kubva nhasi kudakara nekusingaperi. Dzimba dzichachinja. Vana mai nana baba vachatanga kuita zvinhu pamwe chete as a family. And isuo my relatives nema neighbors, we will respect my decisions. Kunzwisisana nekudanana kunenge kuchiitika in mumuri or muma marriages. Ehama zedu. I pray kuti isusu, my relatives ne my neighbors, we will never stand in the way and we will not be an obstacle. Kakawanda in our society and this civil koshinuka na vanhu vachiri kuzviita. Asi ndichikura ndaizviona zviri common. Kuti kana mai na baba vachinzwisisana mumba, vachifambidzana mune zvakanaka, vachifamba in one accord, riri izwi rimwe. Riri kubuda mumba imomo, vanhu vaigara matare. Vagotsvanzvadzira mari dzavo kufamba vachibvunzira kuti mwana wavo arutsiswe. Nekuti kana murume achinga achinzwisisana nemukadzi wavo, mumba mavo mine mufaro vachinzwisisana vachidanana, zvakanga zvisiri acceptable. Chaitambirika zviri nane kunzi murume anorova mukadzi. Murume anonetsa hatangike. Ndo zvanga zviri acceptable, but kuti vanhu vadanane vanzwisisane vafambe in the direction yaMwari paine runyararo nemufaro mumusha mavo. Shakanga zvisiri kuitika. So I pray kuti nasi we will not be an obstacle to any marriage or to any union inenge irikuda kufamba nenzira dzashe. Nesuo dai Mwari vatibatsira tafamba in obedience. Muropafadzwe nashe. Amen.